nindadaro ndakatsika Kilimanjaro enandirizvenharo nazvichadiriri safari aiwa kunge Christmas caro izvimafesi akatsikisa dhanzo dadi ndini ndadaro ndakatsika Kilimanjaro ndakabva kushango kune kwandaibva watanga mutambo dikitasenanaiwa uwesitarushango kunyenga chipowe mafaira Chipo en la faira.